Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 28, 2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru. Vechidiki vopa pfungwa dzavo apo muzano PF mave kukandiranwa makobvu nematete pautungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Rwanda yoshorwa neSadc neAmerica nekutsigira vapanduki vakapandukira hurumende yeDRC. Vechidiki vopa pfungwa dzavo panyaya yekuti makore anotonga mutungamiri wenyika owedzerwa here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya mumari yeZig nedhora rekuAmerica. MumaZig mitengo yezvinhu yakwira kusvika pazvikamu gumi nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 10.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 6.8% muna zvita gore rapera. Pachitariswa kukwira kwezvinhu mumari yekuAmerica, zvinhu zvakwira nezvikamu gumi nezvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 14.6% kubva pazvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muna zvita gore rapera. Zimstat inoti zvinhu zvakwira ndezvekudya, zvinwiwa nedzimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tiri kunyanya konzereswa chekutanga nemataxes akaintroduswa mu-2025 national budget anoafecta cost of production. Cost of production yakaafectwa, zvinoita kuti unogadzira zvinhu waite pass on that cost na final consumer, saka maprice anokwira. Saka I think ndo chikonzero chihombe chacontributa kukwira kweinflation. Baso zvakare even nyaya drought, somebody the worst period inenge iri first quarter tisati takohwa.
Tichitarisa nguva yekuomerwa iyi kana kuti inonzi lean season pachirungu, Dr. Chitambara, inopera rini?
January kusvika kunana March, April pacharamba paine a lot of pressure on especially on food pricing nechikonzero chekushomeka kwechikafu kwakakonzereswa nedrought takungati nayo. Saka I think ndo zvinhu zvatingati zviri zvanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in USD terms but also in ZIG terms.
Munoona mitengo ichitangawo kudzikira riini, vachitambara?
Takatarisa mitengo yechikafu notarisira kuti patinotanga kukohwa situation yachaimprova in terms of supply, agricultural production ne supply. Saka zvinogona kubatsira kumoderata kukwira kwemitengo yezvinhu. Uye totarisira gore rino kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta emotikari icharamba ichitiderere. Saka izvi zvinogona kutibatsirawo zvakare kuti mainflationary pressures edu anga achidererawo gore rino.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kana kuti zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru?
Tiri kutarisira kuti hurumende yakwanisa kupfuura mberi nedonzvo rekutataiten mandatory nefiscal policy. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera but also kuti ikonomi yedu inge ichikwira zvakanyanya. Of course vemabhizimusi especially formal businesses ari kusangana nemachallenges akawanda.
Ende api
takatarisa nyaya yemataxes iyoyo, tiri kuona business akawanda achivhara especially kuma retail sector, then vamwe vari kuretrencha in other sectors of the economy. Saka the doing business environment is very challenging. Zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa through nyaya dzesocial dialogue, nyaya dzesocial contract. Especially takatarisa kunyaya yematax emabhizinesi akawanda ari kusangana nenguva yakaoma nekuburikidza nematax rate edu akakurisa ari pamusorosoro, uye zvakare stringent enforcement yemaregulations nema state institutions iri kukanganisa vanoita zvemabhizimusi.
Nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vanoti mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vatenda kupinda munhaurirano mangwana dzekuziya nyaya dzehondo iri kuitika muDRC iri kushorwa nenyika dzakawanda. Chikwata cheM23 chinotsigirwa neRwanda chakatora guta reGoma ndokuuraya vanochengetedza runyararo 13 kubva kuSouth Africa, Malawi neUruguay. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nemutungamiri wenyika vari sachigaro weSadiki vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari kushora kuurayiwa kwevanochengetedza runyararo nehondo iyi. United Nations inoti kurwisana muGoma kuchiri kuenderera mberi. VaMnangagwa vakati Sadiki ichatora matanho ekuedza kudzikamisa zvinhu munyika iyi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inywa Zininga, gwaro ranyorwa nachairman weSADC tariona, asi riri kungotaura zvinenge zvinoratidza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu reSADC. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunoita kuDRC, nekuti vaZininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi, ine makore nemakore, ende SADC inenge yaratidza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasanganowo anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uku?
KuDRC vaZininga hakuna kumira zvakanaka, nekuti pane kurwisana kuriko pakati peM23 nevanonganzi pachirungu mamilitia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda, zvinosanganisira ugaro hwevanhu, zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu, zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu, kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vaZininga, vanhuwo zvavo yatingati nemamazwi povho, ndo inonyanya kukanganisika. Asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusorosoro uku pachirungu vanovashedzera kuti mapolitical elite angava emunyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda. Nekuti tikanyatsoongorora ongorora, hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kuEastern DRC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa vari parunhare kwakare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govana ine vamwe. Apo makakatanwa yekuti makore ekutonga emutungamiri wenyika anofanira kuwedzerwa here kana kuti kwete ari kuenderera mberi. Vamwe vechidiki muZimbabwe vane maonero akasiyana pamusoro penyaya iyi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Varipo vechidiki vari kuti bumbiro remitemo rinofanira kuvandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika akwanise kutonga kudarika makore gumi asi achivhoterwa hake kwapera makore mashanu. Asi mutungamiri wevechidiki mubato rezvematongerwo enyika reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora vaAlbert Chidakwa vanoti hazvigoni kuti bumbiro remitemo rivandudzwe.
Zvekuwedzerwa kwematem limit izvozvo hazvina zvazvakanakira nyika yedu kana kahwani. Zvakangonakira mhuri imwe chete, zvakangonakira mashamwari avo, avo vari kubhenefita nehuori munyika inei. Nekuti mari yehuori inonaka imari yekuti munhu anongoiwana akagara asina kuishandira. Saka vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachiluta mari dzose dzenyika. Vanhu varida kuwedzera makore ekuendera mberi vachidzvanyirira vana veZimbabwe.
Mumwe wechidiki anoti mutungamiri wenyika anofanira kusawedzerwa makore ekutonga ndivatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano reproject Vote 263.
Takava ne 37 years tina vamugabe, asi hapana chakanyanya chakambonyanyochinja. Kana tichitotarisa zvinhu zvakatoenda nerimwe divi, nao tava neimwe hurumende iripo. Hurumende iyo yoda kugara zvakare kudarikidza zvinotaurwa nemutemo. Zvazvino zvinotiratidza kuti seZimbabwe hatina chatadzidza. Ndazvinocha zvinotibatsira kuti tingoramba tiine hurumende imwe chete. So hatina kunyatsofara nezvingayonge zvichida kuitika izvi.
Asi mumwe wechidiki wemubato reZANU-PF Muzvare Rumbidzai Mpofu vanoti havaoni chakaipa kuti dare reparamende ritange matano ekuda kuvandudza bumbiro remitemo.
Bumbiro remitemo rinogadzwa nevanhu. Bumbiro remitemo rine zvido zvevanhu. Tikatarisa conference yedu yakaendosa president kuti vatonge kusvikira 2030. Saka zvido zvevanhu ndozvinoitwa. Zvido zvevanhu ndozvinotevedzwa nenyika.
Vaimbotungamira vechidiki mubato reMDC Alliance vaLove More Chinoputsa vanoti mamwe mapato anopikisa emuZimbabwe ari kubatsira ZANU-PF kuondonga bumbiro remitemo.
Asi chinonyanya kurwadza ndechekuti inofanirwa kunge iri opposition haisi kuonekwa. Kune chimwe chibandiko cheopposition chiri kutaridza kuti chiri kufambidzana nehurumende, kwoita chimwe chibandiko cheopposition chinenge chichizviti hachifambidzani nehurumende, asi hapana kana chimwe chete chavari kuita kurwisa zvada kuunzwa nehurumende. Zvinobva zvangoburisa pachena kuti aiwa vese vari vaviri vanhu ava, vese vari vaviri mapoka aya vari kubatsira hurumende kuti irambe iripo. Zvinova zvinohwisa tsitsi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti makore ari mubumbiro remitemo ekutungamirira anokwana.
So tikaita two term limits zvinenge zvakatinakira, nokuti vatungamiri vanenge vasarudzwa vanogona kushandisa term yekutanga kugadzira varu o foundation yezvavaruda kuita, then yechipiri yacho kuti vange vachizadzisa zvavanenge vachida nezvishuviro zvavanenge vakapromisa veruzhinji. Saka kuti tichinje matem limits yayo handinoona sedzisiri pfungwa dzakanaka, nekuti dzinodzokeredza kumashure.
Muna 2013 bumbiro remitemo rakavandudzwa kuti patarwe makore ekutungamirira. Izvi zvakatevera kugunun'una kwevakawanda kuti vaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vainge vatungamira kwenguva yakareba zvainge zvokonzera kusagadzikana munyika. Vakazoita zvekubviswa nemauto. Iko zvino mubato reZANU-PF mave kuitawo zinyekenyeke sezvo vamwe vari kuti vamunangagwa varambe vachitungamira vasasiye basa muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo. Vamwe varwi verusununguko vave kukurudzira kuti vasiye basa kwete kuda kurambira pachigaro. Asi ivo pachavo vakati vacharemekedza bumbiro remitemo. Asi vamwe vanoti havasi kutsiura vari kuti varambe vachitungamirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheHamas chinoti vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakanga vatiza misha vachinopotera kune dzimwe nzvimbo vadzoka kumaodzanyemba kweGaza. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemigwagwa neIsrael. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vakamanikidzwa kusiya misha yavo pakatanga hondo muna Gumi Guru 2023. Kudzoka kwevanhu ava kunotevera kunyoreranwa kwechibvumirano kweHamas neIsrael chekumbomisa hondo kwemavhiki matanhatu. Kusvika pari zvino, vanhu vanomwe vanga vakapambwa neHamas vadzoserwa kumusha, hukuwo Israel ichisunungura zvizvarwa zvePalestine mazana matatu zvainge zviri mumajeri. Nezuro, vanhu verudzi rwechijuu vakapona mukupondwa kwevamwe verudzi rwavo makore makumi masere adarika, vakaungana pakamba yeAuschwitz muPoland vachicherechedza kusunungurwa kwavakaitwa nekurangarira vakapondwa nemanazi emuGerman. Mauto eRussia ndiwo akasunungura vanhu pakamba iyi painge paurayiwa vanhu vechijuu kunyanya vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana kana kuti 1.1 million. Mutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu havana kukwanisa kuenda sezvo dare reInternational Criminal Court riri kuti vanofanira kusungwa nemhosva yekuponda vanhu vemuGaza. Panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu. Gwaro rakaburitswa neZuro iri rakatara zvinhu gumbamwe zvinosanganisira zvekudya, zvekuwachisa nezvekupfeka, zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dai rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patavapa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvunhu mahara pamabhodha vozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo, sezvo paine umbo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaitwa izvi ndo imwe nzira dzekumobilisa marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe isipaiwazinotadza kuzenge vachiita provide evidence yecustoms clearance nezvikonzero zvinenge zvakasiyana-siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations awo anga achiafektwa zvakanyanya, nekuti zvazviri kureva ndezvekuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance, zvinoreva kuti zvinhu izvo zvida kubatwa nezimbra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo, vaDelight Makotose, vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifs avanochaja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei, kuitira kuti vanhu vagone kudii kupinza zvinhu zvavo, voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCommon Market for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasave ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yati rasikei gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva ku ivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha, ndokune mhosva.
Hurumende gore rapera yakaumba chikwata chiri kutungamirwa nebazi rezvekutengeserana chakanangana nekumisa kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri rinonzi nevamwe rakonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri? Vangwenya vanodzoka vachiti
ava vanotengesa matuck shop kana downtown havangapiwe mhosva yekuti ndo vanovharisa vanasipana naok, nekuti kuvharwa kwemashopu mahombe hakusi kuchikonzereswa nemasmes, kuri kukonzereswa nemonetary policy inorambidza vana ok nanasipa kuti vange vachitengesa zvinhu zvavo nemaus dollars.
Kubva muna zvitagore rapera, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inonzi yatora zvinhu zvinokosha US$2.4 million zvanga zvichiedza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuwo nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matakishopu zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa nekuda kwekuoma kwezvinhu, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matano anogutsa mativi ose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebhasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kududunuka. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richibvunzurudza nekuvhota kuti rotambira here kana kuti kwete makurukota ehurumende akadomwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vakadoma makurukota gumi nevashanu, asi vatambirwa nekukwanisa kutora mhiko kusvika pari nhasi vatatu chete. Nezuro dare reSenate rakatambira vaScott Bessent vanova gurukota rezvemari. Vamwe vakatotora mhiko ndava Marco Rubio vanova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye vaPete Hegseth vanove gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
VaBessent vanenge vari big hedge fund billionaire, saka indiri kuona kunge mastrategies akawanda ekuinvesta vanenge vanoaziva nekuchengetedzwa kwaiyo mari nokuti ivo vanayo, saka experience yavo inenge ichavabatsira mubasa iri. Tinoziva kuti vekupedzisira pavanga vaTrump varipo vamanochin vanga variwo another billionaire vaizivawo mastrategies ekuti mari iwande and upfumi hunge huchengeteke muno muAmerica.
Tinoona zvakare kuti iro dare reSenate chiti iro vachange vari kutarisa kudzivirirwa kwenyika yeAmerica, vaPete Hegseth vakawanawo mavhoti ekuti vatange basa. Munoonawo sei izvi?
Ava Hegseth vakati netsekei nokuti tinoziva kuti majority yeSenate right now is 53 senators. Republicans vari kutonga kuSenate to 47 Democrats. Saka vice president sezvo variwo president weSenate ndo akazobatsira kuti vaHegseth vakonfemwe. Asi kukonfemwa kwavaita ndichaona kunge kunenge kuchachinja mapolicies akawanda. Ndatoona vatotanga kutoti matransgender ngavabuditswe, nemasoja anga adzingwa nguva dzecovid vanga varamba kutora covid vachadzoserwa uye vari kupiwa mari dzavo.
Izvi munoona zvichizotambirwa sei pasi rose?
Yairipo ezvi nezvi ndeyekuti vaTrump vari pahigh, nokuti takawana mapolls ari kutaura kuti vari muma 47% approval, higher than he has ever had. Saka vari kuramba vachifamba neurongo hwavakataura pacampaign and vari kuzvifulfila zvese zvavaitaura.
Pane vamwe vachiri vakamirira kuti vawanikwe ivo vachizenge vari muhurumende yavaTrump vachiri kuferefetwa kudare irori reSenate, munoona vachizobudawo sei ivavo?
Sezvo Republicans vari kutonga kuSenate, vazhinji vacho vanenge vachakonfirmwa.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica, naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kune vateereri vedu.
Makadi pasitude 7 wana mkuma jonga kandi nire ne vangu wasa mwono shanda nako ndeto wa Conrad Stone Banks ndiri kumashingo ndaka ziza magwaru kuti usatuka mambo nyangu uri mwimbayo mukati asindi noti mnanga gwaru ngabe pana zaharu kuita from 2017 pa wakanzara mgabe pana kana zakambo itakuswa yiku zino ngabe zaharu kuda kuita zino wari kumunyengira wari kumfurira Dea siyana na zoka nga kangwara Bozi mabira cha ita ucha barong Ndi shandu kutari mwebatu kwa uti asi Ndo shani sanjere nchivona Ndo ongorura nchifunga neza ndaka soa kwa nazo Mabira nda kuita ucha barong Kutari kama bisira wakata mgabe
Magadi ipa Studio 7 takaona mahuo vete edu wakataza kutibawea zakanaka shua nyaya ya ya netafungu wa refu si chime chunchandoda angu taura angu kana nyaya ya voi isinacha misa mkati wanwajinji wachafunga kuti 2017 ya wakuda kutokororo saka chamisa ngawe mkati menya ya ikutinya ya ikazi kani tingato dautuwaite shavo transition government na chamisa pozo ito wa mafoti 2030 ya chona yo paitwa ma reforms ingavanya yakwayo kana vari voga togona kusaona kuti ndizvo chaizvo chaizvo nokuti togona kufunga kuti yava 2017 kai
Hello, pa Studio 7. Haya namukuma jonga muraite. Nditakunda paruwa marare. Muonera ngoba nauya Vision 2030 yekuti vandudze mutemo. Apa zvingori pachena kuti munanga kwanga achingosiya hake basa koza kwaachadiwa nevanhu. Murikuona maovhit vakutopokana nenhau yautaura yekuti aramba achienda 2030. Nekuti varikuona kuti hakuna development hakuna chiri kuitwa vanhu vanongoramba vachingochema kusvika 2030 kana iye vhaisi wake jaiji ari kutonyatsokuona kuti ari kukundikana kundikana hapana
makati pastudio 7 legman zvakati regai nditaure ndichishingurana nemavo veterans nevose vari kutaura nezvekunetsana kuri mukati mezanup f nyaya yenyu varume inini handinei nayo nechikonzero chekundoda kuonesa mazimbabweans kuti tiri kuitiswa ava vanhu vari kunetsana ava havasi kunetsana nekuda kwekurwira zvido zvevanhu vari kunetsanirana chigaro chekuti ndiani aane juti rekumbomorawo kana kuti kuba kubira vanhu vemuzimbabwe upfumi hwavo
Makadi pa Studio 7 apo vamunangabwa ngavachitoenda nguva yavo yakwana takafarira vatsigiri vachiwenga va vari kuda kuti vachiwenga vapinde panyangapo kuti ukawana mabonga achirwa ngaaurayane tinofara chaizvo apo tinofara nemauvheti rambai makadzvanya aende munangabwa
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vanoongorora ndinotsokora dzavamwe vateereri vasinei zvisinei neStudio 7. Vanoda kutumira mashoko, tumirai mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munhau dzemitambo. Zimbabwe nezuro yakaiswa mugroup B kumakwikwe CAF Finals. Achatambirwa kuMorocco mukupera kwegore rino. Zvimwe zvikwata zvakaiswa mugroup B zvinoti Egypt, Angola neSouth Africa. Mamwe magungano akamira akati group A, Morocco, Mali, Zambia, Comoros, group C, Nigeria, Tunisia, Uganda neTanzania, group D, Senegal, DRC, Benin neBotswana kuchite group E, Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan, Kuchitwa Group F, Ivory Coast, Cameroon, Gabon, ne Mozambique. Makwikwe CAF Finals achatanga musi wa 21, 2025, achipera musi wa 18 Ndira, 2026. Sezvo nguva yedu yapera, regai tarise musoro yenhau dzanhasi, asi tokuyeuchidzai vateereri kuti munge muinesu muchirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvinhu mune zvemabhizimusi. Misoro yenhau dzanhasi inoti vechidiki vopa maonero avo panyaya yekuti mutungamiri wenyika otora makore mangani ekunga achitonga. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru munyika. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhla ka 28 kuzivandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigi leyedola lemelika kuqongile ngenyanga yonale esikuyo.
Ama-divisions esazekhulunywa ku-social media laku-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZNP libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi leyedola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kazibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhatalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni wethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7%. Kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi nqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lo mnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngobona kwami imbangela enkulu ngama taxis uza nanzelela ukuthi u-2025 kube lama taxis afakwe ngobaba uMthuli Ncube. Ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto, so inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama taxis ezikwazi ukuthi engeziwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezigi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Okusobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Isigi asikakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezizayisebenzisa ezizaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar, intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry ayafala, so kugcwele ama speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona ku-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe, kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebela ma businesses lapho. So banzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebekhona ku retail industry, so labo bayafuna ukuthi benze profit. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sokumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babone ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxala icingweni khonapha eStudio 7. Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2030. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Munashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazokhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu. iZANU-PF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa. So akula abantu sithwa ngabantu baka Mnangagwa ngabantu bakaZibani. Ngoba lo othwa nguZibani wangkhona uyabe eqhathwe nguye ubaba uMnangagwa owavotelwa ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama divisions abantu ababonayo kumbeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni kumbe ngapi ngapi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababangumsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasobeza ni-PF like uSenengamo ongasomembeza ni-PF kulebandla lakhe kuthiwa yi-fees asebefuna ukuthatha ithuba lekungena ngemkenke kumbe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulobulo kukhona kodwa kungiyo.
Ye kodwa siyabona baba Mthunzi ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma okunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ikhambe ku-conference ekobulawayo umfumfu oka 2024. Ku-conference leyo iZANU-PF iphume lama-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Dr. Ntabo Nkomo Day ahlanganisela ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabiza ama-provinces njengabomathebeland labomashonaland. Enye yama-resolution yangkhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi kapresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise aze ayophutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu. Kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. iZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabanga njalo abakufisayo.
Yeah,
njalo ngakho lo mfisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okufisayo. Kodwa because sokuyiresolution ebandla leZANU-PF yenza ngo-2024 ekobulawayo. Abantu abaningi sebebanjwe ngakhona ukuthi iZANU-PF sidizayike lokho. Ngenxa yokuthi iZANU-PF ibandla vele libambe iZimbabwe sokungani into etropical for indawo zonke. Otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha baba Mthu bathi uMnangagwa seyihlulekile ngcono hambe ngibanenga kakhulu
abakutolokoabantu
ye
uMnangagwa wavotelwa ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyihluleke isikhathi bani nxa bona bamvotele ngo-2023 kutho ukuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakhomplenayo abantu abalesifiso sokulokhu bekhiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala
ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuninginingi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanuphiko kodwa ungeke wathi into yonke le iphandanyiswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali kuthi ukuthi sonke sehlulekile phela waye likhethe ukuthi uzivani uyehlulekile thina into esiyenze kuhle so ingabantu nje abakhulumayo and ukuthi singathi ngumbono wamahovethi wonke angiboni njalo ngumuntu nje ayebekhuluma into esekhanda lakhe
lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalela ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu
ukuxobezela ubani nalezanu-PF umbone ngani Gibbs into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho ukuthi lilizwe elila leadership efuna ukwenza ingqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele ngoba into esisenzakala eZimbabwe umbuso osukhona sungani ngilola lo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu akusatshengisi ngoba songani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe
kuvele kubangwani le bandla lezanu-PF ungakhuluma labo bathi hayi bona babambene akula bantu abalwisanayo
laphana ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto wonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana le nkosikazi but kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa njengoba ngitshilo Gibbs uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi ubuduna kuye ngingafa kuthathwa ngumntanami umzukulu wami njalo njalo ukade haye ezelizwe kakufani njalo kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution ma kuyi-two term yi-two term ma yi-one term yi-one term angithi kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngubukhokheli kubonakala ukuthi umuntu obe ngcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele uye phambili
lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka eDRC ele Rwanda litheswa umlando okusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba
singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abathiwane basebeba mama lahle ngezandla ngoba leyani impi eliwa eDRC itsho okuningi sizwile ke njalo lalapha umongameli welizwe ubaba uEmasenenaka wesithi yena iSADC izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungali kulamasosha ayiSADC vela khona ngahle kodwa ke osukuliqiniso yokuthi impiliyana nxa iSADC singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele usitsho ukuthi njengamazwe eSADC nxa sebengene kuleyani impi vele sithi kuhle kudonswa nzima i-ikonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle amazwe azi sihambe siyengena kuleyani impi okuliqiniso yokuthi i-ikonomi izakwehla usichuweka economy sehla kuyita abantu besadik kulawa mazaza ngena kule yanimbi izabuya futhi iqhubeke sibanzi modle lokho ikukhona
nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela okungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe okungahlaliseki kumazwe amanenye aseSadic
osokukhona engakutsho ukuthi eqiniswe ukuthi njengamazwe eSadic abathungamela amazwe eSadic sofanele bazinuke amakhwapha singananzelela ukuthi khanya kuba lokuxhokozela kwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale namibia kwaxhokozela kwathula kwenza khathi sikuyenzakala eMozambique kuyaxhokozela sokungenele DRC kukhona esingakubambi kuhle njengabantu ikakhulu imbono yasesibambuhle bona ngathi umthetho leyi elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitution siyilandeli kahle siyafunda siyibhendise okwesibili umbono ngathi ukuthi kungahlonipha amalungelo abantu xa ungahlonipha amalungelo abantu abantu bangafika kusibaso ukuthi bantu bangazifayi kubi kuthekulezi eziyani
lo mnumzana Amros 70 olandela ezombusazo njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sisenjalo ukuba nomgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali. Ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel. Abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Amankampani aseMelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele-China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yeMelika. Inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion. Ekuseni lamuhla umkambo wemali bulokhe uveza impawu zokungahlaliseki. Kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga. Ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika uMongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele-China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye-technology is ever evolving and itshintsha day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company njenge-DeepSeek lawa abuyileyo a-revolutionizer i-industry yakhona. Okuqakathekileyo yikuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama-older chips, about 2,000 of them, compared labo Nvidia ababesebenzisa 16,000. And ama-chips angkona were older semiconductors. So konapo hayi, ungantwa sebe weba chinja the whole game AI and igatesi. Nvidia has to come back and respond to something like this. Ngoba kukhuluma ukuthi AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think by the table of 70, say close to $1 trillion to make sure that our database can handle all the information and algorithms. So this is a very, very innovating and exciting time. Ngoba Katesi, the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese are we let deep seek. Sizabona la ukutama Indians as a zamani and siyakwazi ukutama Russians lama Ukrainians lawo nganto abaya computer ku lesisigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le.
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years they kind of just relaxed ukuthi there was nobody who had the technological power or prowess yokusebenzisa the algorithms like they did. But ikathesi iDeepSeek China has changed the whole game. Yikho sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufinda out ukuthi ama operating costs, data, research, lalani, wakumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But Tesi, it's exciting news, and we know with Yama companies, Lao Anjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Moringai Ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa loNtungameli Nkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapholisa kwabulawayo asemanyene labazali ugatshalwe zemfundo abathengisayo labathwala abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi egodini lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakobulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabachalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and then bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyaqhuqhuzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusebona bekhisana khona baba and then abanye bangibona basuka lapha bafika lapha ngathi abantu abadada besekhathi olutholwe kade le moto ezikhathi so sabe zama ukuthi abantu bona bahambe sesema sembuza uzi isize eziningi ezinjengalaba la bagangile bona uthola begade imota engaka so bakhona mabhekhu khona lapho.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Sizwa liqiniso kodwa nabe sizwa. Sinanazelela insukwini ezedlulileyo kulomama obe
abone umndolozi esithuyenza into enhle ukorrecta abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendule ukuthi mama ufakelani laba abantwana abaso baphisandla abantwana beganga siyabathola phandle babheme imbanje basitabhone omunye ungufuna ufake impama uthi uyakudisciplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle usiyabuya susiyabotha suthola kulensala futhi sibadisciplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sithi abathayi. Because right now as she's talking at balalela ukuthi singathayi. So umntwana ukuthi uzathayi. Abakhuseli. And nokuthi ukuthi bangothwala amadrasi. Angalanda abantu abakhuseli. It's not the city slave. Abathengi lapho.
Udokotela wengqondo, uDokotela Jacqueline Nkomo, uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantwana abadala, right? But then what makes this one abantwana to be noticed upon ukuthi they are so experimental with everything. We've heard of kids making a matrax using a pampers, making a matrax using a chalks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There is so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Njona njani bakithi. Hayi, lokho ka Donald Trump okunye nyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyeza umathanda nje ugovernment. Hayi imali ziyathunyelwa bona bayijonja and bayazi ukuthi kobani abajonjayo but constitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthi iconstitution abayisebenzi bejonja imali zombuso bezenza ezabo. Kumele ukuthi constitution isebenze. Manje siyabona ukuthi constitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi. Ile nje yokuqili yokuzenzela. So akunzima ngakithi, kunzima empeleni. Bonke laba nama-sanctions, ungathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions, kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo, bakhalela nje ukufidwa ngathi izingane encane. Sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi, sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje, hayi azidingakali emazweni abanye. So ngathi uDonald Trump vele angavala lezo mali zonke. Especially kwelakithi aqale ngalo lelelakithi labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze mo.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona? Hayi siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindabeni ezikhiphayo. Awu ngingusikithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engiyizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlula ngomgwaqo wabantu.
Yebo-ke abanye abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa-ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Oluyivalelisayo yimi uzithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba.